This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare pastudio 7 manera anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 27, 2014. Munotibata pa 919 am, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutinzwa paintaneti pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiteya zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi. Chikwata cheMDC chiri kutsigira mutungamiri webato iri vamogenitsvangirai chinoti musangano wakaitwa nezuro nechikwata chavabiti wakaitwa zviri kunze kwemutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino Studio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America, uri muWashington DC, tichikuudzai zviri kuitika munyika. Chikwata cheMDC chiri kutsigira mutungamiri webato iri vamogenitsvangirai vanonzi vakamiswa basa nechikwata chemunyori mukuru webato iri vatendai biti chinoti musangano wakaitwa nezuro uyu wakaitwa zviri kunze kwemutemo pachityorwa bumbiro remutemo webato. Chikwata ichi chinoti mutungamiri webato chete ndiye ane kodzero yekushevedzera musangano wakadaro. Mutauriri wechikwata ichi vaDouglas Monzora vanoti vazhinji vevanhu vakapinda mumusangano uyu inhengo dzeMDC inotungamirwa navo Wilson Ncube. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vashitaura nevatori venhau pamuzinda webato ravo paHarvest House nhasi, mumwe wevakambomiswa basa nechipoka chiri kutungamirirwa navabiti uye vari mutauriri webato vaDouglas Monzora, vati chisungo chekumbomisa vatsvangirai chakaitwa nechipoka chavabiti ichi havasi kuzochitevedzera sezvo vachiti musangano wanezuro uyu wakanga usiri pamutemo. Chipoka chanavabiti chakamisa basa vatsvangirai mutevedzeri wavo Muzvare Tokozani Kupe sachigaro webato vaLove More Moyo, mutevedzeri wavo vaMorgan Komichi murongi wemisangano vaNelson Chamisa nemutevedzeri wavo vaAbednego Bepe pamwe naivo vaMonzora. Musangano wanezuro wakaitwa nechipoka chanavabiti wakadzosa mumusangano mutevedzeri wemubati wehomwe vaElton Mangoma pamwe nevamwe vavakadzingwa pamwe chete navo vanoti vaLast Mainge Hama vanove nhengo yekomiti yepamusoro yeNational Executive, munyori muboka revechidiki muMDCT vaPromise Mukwananzi pamwe negweta ravamangoma vaJacob Mafume, avo vakakukwidza kuHarare South vakamirira MDCT vakakundwa zvine mutsindo nenhengo yeZANU PF. VaMonzora vati zvakaitwa navabiti nevamwe vavo izvi idambe.
Zvakaitwa nanabiti nanamangoma nezuro hapana kwazviri kuenda. Isu seMDC tikuti vatsvangirai ndivo mutungamiri wemusangano wedu, uyezve utungamiri huripo hunogara huripo. Ava nezuro vanhu vakafoma pati yavo yavakanzi naMugabe vafome, saka tiri kuti vaende zvakanaka.
Vaenderera mberi vachiti vachaita musangano nechipiri weNational Executive pamwe nekomiti yepamusoro-soro yebato ravo eNational Council, apo pakatarisirwa kutorwa matanho akaomarara kuna vabiti nevamwe vavo vakanga vari pamusangano wanezuro uyu.
Chimwezve chatataura ndechemamembers of parliament ayo akaenda kubato nyowani risati rane zita rakafoma kumandero nezuro nanabiti nanamangoma. Vanhu ivavo mutemo wedu unoti kana vakaenda kuparliament uri pasi peMDCT, MDCT inogona kubvisa kuparliament ikoko yoisa vamwe. Saka tiri kutarisa zvekuti tichabvisa vamwe vakaenda ikoko togotsveta vamwe vana vepati.
Vamonzora, vatiwo zvinhu zvese zvemusangano zviri mumaoko echipoka chavabiti zvakafanana nedzimotokari zvinofanirwa kutorwa zvese. Vati wese anenge achida masimba mumusangano wavo anofanirwa kumapihwa nenhengo dzebato ravo kukongiresi iyo yavati ichaitwa munguva pfupi iri kutevera kana vachinge vangowana mari. Vamonzora, avo vanga vakasendekerwa navachamisa nedzimwe nhengo dzenational executive vawana vakamirirwa nevatsigiri vebato ravo vanga vakawanda zvikuru zvokuvhara migwagwa yose inopfuura nepaharvest house vachiimba vachiti vari kutsigira vatsvangirai pamwe nekutsoropodza vabiti nevamwe vavo. Vachitaura nevatsigiri vavo ava, vachamisa vati vatotambira tsamba iri kubva kuHarare East kunomirirwa navabiti mudare reparamende iyo yavati yabva kunhengo dzebato ravo idzo dzinoti dzati hadzichada kumirirwa navabiti pamusana pezvavakaita izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvichakadaro, mutauriri weMDC inotungamirwa naWelshman Ncube Vanhlanhla Dube varamba mashoko ekuti nhengo dzavo ndidzo dzakapinda musangano wakakokerwa navabiti nezuro.
Zviri kutaurwa navamonzura navachamisa kuti isusu tine chekuita nemhirizhonga nemabongozozo emubato ravo inhema dzuku, nokuti mukazvitarisa kwazvakabva hatisisu takarova mangoma, hatisisu takarova promise mukwanani, hatisisu tinoshoropodza tichiseka mangoma neurema hwake. Tobva ipapo vanoti ivo Welshman Ncube haana vanhu, tozoshamisika kuti konhasi Welshman Ncube aane vanhu vekuti vanonopinda muNational Council yeMDCT votora zvirongwa zveMDCT vari vaNcube. Zvinobva kupi? Zonzi Welshman Ncube anga aripo mumusangano macho imomo akatovhota nezuro chaiye 11 o'clock. Ndaiisa inini mbune mapikicha kuti ndiri kufamba mutrade fair nemutungamiri webato redu tiri kuona trade fair nezuva rekugumisira. Saka munhu angabhururuka achibva pano nyangwe ari muroyi anofamba masikati. Tinoti kwavari veMDCT, tinotenda chaizvo kuti munofunga kuti tine vanhu ivavo, tinotenda kuti munofunga kuti tine njere dzakadaro dzekuti tingaorganiza kuti toputsa musangano wenyu nenzira yakadaro, asi hatitambire kupuhwa kugona kwatisina.
Bato renyu rine matanho aringatora here panyaya iyi?
Isusu tinowanzokuda kuti zvose zvinotanga zvinoperera pachokwadi. Mashoko edu iwawo anopedza nyaya.
Ava vanga vari mutauriri weMDC inotungamirwa naWelshman Ncube Vanhlanhla Dube vari parunare kuBulawayo. Mukokeri wezanupf mudare reparamende vaJoram Gumbo vaudzawo Sandra Nyaira weStudio 7 kuti bato ravo harinei nemakakatanwa apinda mubato ravatsvangirai.
Chokwadi chiripo ndechokuti icho isu sezanupf hatinei nechokuita nezviri kunetsa mupati mavo. VMDC vanotiwo kana vakanga vaona zvavanetsa pane zvinenge zvavanetsa vanobva vafunga kutsvaga muroyi. Havakwanisi kutarisa mudzimba mavo kuti hamuna here zvinhu zvanetsawo mudzimba zvavo zvakukwanzira kuti pave nekunetsana mukati mavo, asi vanongofunga kufunga kuti zvai dambudziko ravapinda rakonzerwa nomumwe munhu. Isu ZANUPF hatinei nazvo zvavari kutaura pamusoro pedu. Tine divo maproblems atinenge tinawo avarogara vachingokurudzira ivo vachiti muna maprogramu akati akati. Hatisatambofunga nezvavo kana tinongovaonawo savamwe vanhu vane pati yavo zvokuti pari zvino kutonetana navo hatitombozvifungi nekuti tinongoona soti pati iri kungozvidonhedza yega zvayo.
Havanga vari mukokeri wezanupf mudare reparamende vaJoram Gumbo vari parunare muHarare naSandra Nyaira weStudio 7. Bato reMDC inotungamirwa naWelshman Ncube rinoti hurumende yezanupf inofanirwa kutoresa mhiko vanhu vakasarudzwa panguva yesarudzo kuti vatungamire matunhu. Bato iri rinoti papera mwedzi mipfumbamwe vanhu vabva musarudzo, asi nanhasi hapana chati chaitwa kuti vanotungamira matunhu ava vatoreswe mhiko. Mutauriri weMDC Vanhlanhla Dube vanoti chiri kutyiwa nebato rezanupf inyaya yekuzvitonga kwematunhu kana kuti devolution, saka yakadoma makurukota ematunhu zviri kunze kwebumbiro remitemo vachifanira kunge vachitoresa mhiko vakuru vemakanzuru. Ngatinzwei hurukuro yataita navaDube.
Ichokwadi vajonga kuti zvikuru zvatinofanirwa kuita zvikurusa semapato anopikisa ndezvokuti totarisa zvinofanirwa kuitwa nehurumende pazvisingaitwe zvakanaka nemazvo tovenekera ipapo kuti vanhu vaone kuti pari kutadziwa ndepapi zviri kufanirwa kugadziriswa ndezvipi. Saka tazvitaura isu kuti kwakuzoda kuita gore mukatarisa kuti chinofanirwa kuzadziswa mubumbiro remutemo idzwa ratakavhotera tikabvumirana sevanhu veZimbabwe kutofanirwa kutonga naro kana kuti kutongwa naro. Provincial governments akavhoterwa, pakavhoterwa president, pakavhoterwa masenator, pakavhoterwa vanhu veproportional representation, pakavhoterwa maMP, pakavhoterwa makansira. Zvinotityisa izvozvo nokuti zviri kuratidza kuti hurumende yedu payakamira pano nhasi haina iyo vimbo yokuti igadzirise zvinhu zvinoita kuti vana veZimbabwe vose vazvinzwe vakasununguka.
Zvii zvamuchaita kana zvamungakurudzira kuti danho iri ringe richiteverwa?
Chekutanga vajonga, tinoda kukurudzira vanhu kuti vazive kuti kuinda kunovhota kuisa vanhu maofisi kuti vaite zvamunoda kuti vakuitirei. Kana vasingaite izvozvo, ikodzero yevanhu kuti ngavataure, ngavadaidze hurumende kuti ngaiite zvinhu zvainofanirwa kuita. Ndechokutanga. Chechipiri, vanhu vanofanirwa kutanga kuona izvezvi kuti bumbiro ravo riri kutemwa-temwa nemusangano weZANU-PF uri kutonga izvezvi. Saka vanhu vanovhota vanofanirwa kuziva kuti kwatikuenda kunovhota izvi vakutanga kumaka kuti 2018 patinoenda kutadza kwavepo iko zvino, votangisa kuti matadza mashaisha apa makone wapa.
Mutauriri weMDC notungamirwa nava Welsh Manxube Vanhlahla Dube vari parunhare kuBulawayo neStudio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaintaneti rinoti www.voashona.com. Yasvika nguva yamanga makamirira yekuti tichikuendesai kuna Blessing Zulu weStudio 7 muchirongwa chaanotarisa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo mungave muZimbabwe kana kunze kwenyika.
Tinokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma kuda kwashe chanakira avo vanoimba musambo wehip hop uye dancehall muzita ravo rekuimba vanonzi French Vanilla. Tinokutambirai nemufaro pa Studio 7 mukoma kuda.
Aiwa taita basa maine basa manditambira nani. Cruising
though. Old school style. All over the place. Yeah, my Honda picks them up. Every last one of them. KB riding clean and they all wanna run with them. They wanna join the team. They all wanna run with them. They all at the seats. Yeah, they be loving them. Summertime sunshine, pull the roof back. In my old school ride, I'm just a cool cat. A V6 ride with the duels in the back. Dudes get up tight, the tools in the back. But Vince got my back, and scars do too. And Vince got the act with the tool too.
Mukoma kuda mungatange nekutudza kuti zita rekuti French Vanilla iri rakabva kupi?
Ya pane mutauro mbichana. Zita racho rakatanga pa drink coffee inonzi French Vanilla. Saka dangodise ro complexion rakati tsvuke mbichana kai complexion i vanilla and then manzi yacho inotapira kunge French Vanilla. Saka ndangofunga kuti ndikati French Vanilla inenge iri good combination ye inini pachangu nemanzi yangu inonakidza stereo.
Mungatudza kuti zvekuimba izvi zvakatanga rini chaizvo?
Zvakatanga kare. Ndakaenda kuchikoro kuSt. Ignatius College kuChawasha High School Form 1 kusvika Form 4. Saka patandiri kuboardinga taite mazuva aya maSaturday kamapiwa prep neboys. Tainge tichingotamba-tamba pa PA system nemumadhomu boys chirova-rova pamaloka. And then ndotanga kuimba umwe achirova paloka. And then yakatanga iri like a habit, like passion, rukumba. Panazo tama kuyozo kara kunoku vadatanga kugurukota manzi and then kind of took from there, took on kupa ipapo.
Ndiana anokubatsira kutsikisa manzi yenyu?
Mukoma wangu anonzi Menard ndiye akataka kundiendesa kustudio. Saka ndaenda kustudio naye ndiaindigadzirira mabeats acho, maridhimu acho.
Damba refrenyi rekutanga rinonzi ani mukoma kuda?
first album yainzi Here and There.
Pane kamwe kambo here kari ipapo pana Here and There kamungati tsenhurire kamunofarira motudza kuti kanonzani.
Kandofarira stereka pane inonzi Takena ndo rumbo rekutanga randakatanga kuimba neshona. Bose mazana akatanga ka naingoimba ka you know vet vet mbijana pandakazoti sendri muchimukomona kumusha mwana wevu. Nangu tirangani mbo imba ne chuduzi changu ka. And then after nda recorda, wanambo tira nga raha badi. Ii ni mna giza stereki. Isa ndo ya mbiyanzo kambiyazo farra stereki.
Imboti imbira evi shoma?
Ndika bata Mike. Vaskana vano chema. Hanzi tirikuda. Mfana wepa dema. Dinoreva idi. Handireve nema. Kana usinga ndide. Uri kuto dena.
Ese mchi imba nezo kudema hapa?
Ndio loko atinova kwa sege tiwe wachanakira kana mpa mombe saka kumusha kwa sege kudema saka ndinondodoti vanhu ndokwandinova ndokwakapa chinza yedu
ndeva pewa mwe vamunoimba navo mukoma akuda
pane mwe shamwana ngai ndinotamba naye kuno ku North Carolina ku rally anonzi takura mushipa asi saka kuimba anonzi scars ndiwa ndinondoimba naye. Asi ndakamboimba nomwe muchindo ari kuLondon anonzi Dubi Benz ndakaimba naye ndakamboimba nomwe musikana anobva kuJamaica anonzi Jojo Mac ndakaimba song 32.
Saka kana muri muno muAmerica pane kwamunomboendawo here muchimboridza kuti vanhu vafare?
Yeah, tinomboridza. Takabva kuita Independence Party weekend yapfuura inoyi kuningini kui mwe mzina wemafaro unonzi farotage ningine inzvimbo inosanganwa nekuve kuAfrica vakawanda state saka takangotaura nawo tikati tine independence yedu musa April 18 saka tiri kwanza kuitawo kaningine ka function Saturday yacho musa 19 saka ndakaenda ndikanoimba ikoko ndinoimba kuti nzvimbo dzakasiyana-siyana muarea munomu ndinomboimba kuZim Expert kune nonzi Zim Expert tinoita muna May kunoku gore every year saka kunzvimbo dzakasiyana-siyana saka ndinomboimba ikoko futi.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma kuda nekupinda muchirongwa chedu nhasi.
Aiwa, maita basa, manditambidza mukandibata zvakanaka mukoma.
Aiwa, tinotenda. Manga, makateerera kumuimbi kuda kwaShecha Nakira, uyo anoimba musambo wehip-hop nedancehall. Aiwa, vateereri, nhambetambe inoregwa ichanaka. Nekudaro, ngatisangane zvakare svondo rinouya. Anogoneka ine mufaro, ndini wenyu, Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina, Jonga Kandemiri.
Muruko eroko matsikwa ne province province kwa Zobo province kwa Chanakira TC1 Productions on ndikabata Mike vasikana vanochema hanzi tiri kuda mufana wepadema inoreva idi handireve nhema kana usingandide uri kutodena gara wakadaro ini kana kumbokaya tune after tune ndiri kungobaya vazhinji vakayedza asi vakaona fire tanga wambokaya usati watotraya mufana wacho ndizvo vese vanobvuma anorova manzi kunge mbanje inodhuma tanoditambere kunge patotsika shumba tichatotanga barika kunge ndini zuma kunge ndini wiki mukuru wepakuita mukuru wepadare hapana anobvuta kana tatosvika hapana anobvunza vese vanoedza tinotovasumudza.
Tombokupai zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa munyika pamwe nekunze kwenyika nhasi. Dynamos 3, Harare City 1, Highlanders 1, Wange 1, Buffaloes 0, ZPC Kariba 0. Kwotiwo kumutambo wanga wakatarisirwa neveruzhinji weEnglish Premier Soccer League, Liverpool 0, Chelsea 2.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Bato reMDC inotungamirwa naWalt Mancube rinoti hurumende yeZANU-PF inofanirwa kutoresa mhiko vakasarudzwa kutungamira matunhu kana kuti provincial councils. Sangano revarairidzi reZimuta rinopeta musangano waro wepagore richibuda nezvisungo zvakati wandei zvinokurudzira kutariswa kwemashandirwo evarairidzi nehurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mina Sandra Nyaira.
E Thank you, Jonga Kandemiri. Good evening, Zimbabwe. It's 17 hours 20 UTC, 7:20 p.m. in Zimbabwe on Sunday, April 27th, 2014. You are listening to Studio 7 live.